Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei ino misoro ye na uzedu za nasi chipiri mbuzi 21-2017. Matare maviri e House of Assembly ne Senate ozea nyaya yekuti mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vapomerwe mhosva kuitira kuti vabviswe pachigaro pachishandiswa mutemo we impeachment. Vatungamiri vemapato anopikisa pamwe nevakarwa hondo vanoungana muAfrica Unity Square vachikurudzira vamugabe kuti vasiye basa. Mutungamiri mutsva wezano PF Emerson Munangagwa vanonzi vanyorera vamugabe vachivaudza kuti havasi kudzokera kumusha kuzotaura navo kudzamara vamugabe vataura pachena kuti hapana zvavanoitwa kana vadzokera kumusha. Musangano weSADC woenderera mberi kuAngola uchizeya nyaya yeZimbabwe zvichitevera kupindira kwakaita mauto mumasimba ekutonga nyika. Migwagwa yosara isina mapurisa zvichitevera kutora masimba kwakaitwa zvinhu munyika nemauto. Muchirongwa cheThe Connection paLivetalk na 8 p.m. tiri kutarisa manyama amire nerongo munyika zvichitevera kuramba kwavamugabe vari pachigaro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page redure VOA Shona tichange tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyika. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redure VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.